Isu maone ya tasuta ni kuti zvinhu zvafamba negwara rakanaka chose. Hatina kumbonzwa vatino maobservers atakatumira ikoko achitiudzaiwo kuti pane bongozozo raitika kana aine mhirishonga. Vanga vachitikwanga kune runyararo rwakanaka uyezve basa ranga richiitwa maringe nemutemo yemaelections.
Vagoredema, tingadewo kuziva kuti izvo sangano renyu rakatumira vanhu vakawanda zvakadii kunoona mafambisirwo anga achiitwa sarudzo dzekulu pane East.
Isu vekuzvesini takatumira maobserva anokwana kuita makumi masere. Aya maobserva atakatuma kuti aite basa nhasi uno uri kuitwa sarudzo. Asi pava nemwedzi umwe chete tatumira zvakare avo vatinodaidza kuti malong term observer. Vanenge vari maobservers anogara kunzvimbo kwenguva yavo yakada kuti rebei. Saka ivavo vanga vari gumi neina. Vaiva variko vachiona macampaigns, vachiona kuti mapolitical parties ari kuita macampaigns akunzira ipi.
Mapato ose akwikwidza anga aine vamiriri here kana kuti maelection agents akakwana sekuona kwesangano renyu?
Maobservers edu atiudzaiwo kuti kuma polling stations avanga vari vaona mapato maviri kunyanya. Ava kuti ndivo vatumira vanhu vamiririra boka rezaro PF pamwe chete neMTC Alliance. Avo ndivo vataudzwa nemaobservers edu kuti kwese zvako vanga vatumira vamiririri vavo kuti vange vachiona kuti basa rinofamba sei. Asi vamwe vacho vanokwana kuita ivo mapati nomwe havana kutumira vanhu. Vaitumira pano nepapo zviye zvekuti izvo ukafamba mapolice station kana mashanu unokwanisa kusangana ne1, ukafamba kana gumi unokwanisa kusangana ne1, vanga vasina kutekeshera kwese. Zvinova zvinhu zvinoti shungurudza zvikuru nekuti ibasa rakakosha iroro rekuti vange vachitumirawo vanhu vavo kuti vazvionerewo vega kuti basa rabatwa nezeki zvakadii.
Mungave neruzivo here vagore dema kuti mapato madiki aya chapa kuti akundikane kutumirawo maelection agents awo chii?
Pari zvino izvi zvinhu zvatichiri kutobvunzawo nezvazvo. Basa richiri kuitwa, maobserva edu achiri kutumira maripots avo. Saka naizvozvo tinotarisira kuti izvo zvichaudzwa kuti zvikonzero zvezvii. Asi zvatagara tichiona musarudzo dzaitwa kare dzaitwa mamwe makore nedzakaitwa mumashure ndezvekuti izvo kutumira vamiririri mumapolling station kunoti dhurei nekuti vanhu ivavo vanoda mari dzekufambisa kuenda dzinongova pamapolling stations, vanoda chikafu. Saka mapato mazhinji anoona zvichivaremera izvozvo.
Sangano reZimbabwe Electoral Commission rinogara rakataurwa zvikuru nemapato anopikisa kuti harisi kunyatsofambisa zvakanaka sarudzo. Imi semaonero enyu sesangano reZesni, ZEC yabata zvakadii basa ranhasi resarudzo yeby-election yekulupane East?
Aiwa, basa ranhasi rabatwa zvakanaka semaonero ataita nekuti chatinoviita isusu tikatumira maobservers kutarisa kuti mitemo yakanyorwa kunzi izvo sari dzinotanga nekupera nguvai. Vanhu pane yavanoti procedure muchirungu kuti pane zvinotevedzwa kuti munhu akauya papolling station kuti azokwanise kusvika pakuzovhota, pane zvinhu zvakawanda zvinotevedzwa. Naizvozvo isusu zvatanzwa nevatakatuma kuti vatitarisirewo basa irori vati mitemo iyoyo yanga ichitevedzwa namazvo. Saka izvozvo ndo zvatinobuditsawo mastatements atinobuditsa kuitira kuti zvizhinji tizive kuti zvanhasi zvafamba sei.
Matambirawo here zvakare zvanga zvichibva kusarudzo dzemakanso dzekungai Rural District Council Ward 23 neBubi Rural District Council Ward 22.
Hongu vachoto tatambira zvakare mareports anobva ikoko nekuti zvakare tine vanhu vatumira kuti vaende kunogarawo mapolice stations vachiona kuti basa riri kufambiswa sei. Saka tawanawo zvakare mareports anofadzawo zvikuru kubva ikoko nekuti vanga vachitiudzaiwo kuti basa rabatwa zvakanaka. Uye chimwe chinhu chavainyanyisa kuti buditsira pachena maobservers edu chachiri chekuti iye zvino ZEC iri kuedza zvimwe zvinhu zvitsva zvakafanana nekuti kare vanhu vaiti vakauya kumapolice stations vazhinji vaikwanisa kurasika kuti anouya papolice station achifuwa ndipo paanofanira kuvhotera iye asiri kafanira kuvhotera ipapo, ozotoudzwa amira mutiwi kuti aiwa ibvai endai munovhotera kwakati. Saka iye zvino ZEC yabudisa bhuku ravanoti voters roll. Voters roll igwaro rokuti wose anofanirwa kunge achivhota iye papolice station anowanikwa ari imomo. Saka bhuku iro riri vatora mapeji aro vakarinamira kunze kwemapolice stations. zvichiva zvinhu zvakanaka kwazvo nekuti zvabatsira kuti vanhu vachiuya vange vachiwana mukana wavo wekuti vanotanga vatarisa pagwaro irori vozoona kuti ini ndirikuvhotera pakati votofamba voenda ikoko saka zvinobatsira kuti kuvhota kwacho kuitika kurongeka kakanaka so zvinhu zvatangwa mumaelections matatu iwayo zvanga zvisati zvamboitwa muno muzimbabwe saka tafara nazvo izvozvo
panogara pakabuda nyaya inokonzera mutauro yevanhu vanoda kubetserwa kuvhota vanenge vasingakwanisi kuvhota vari vega dambudziko iri masanganawo here naro musarudzo yanga ichiitwa kulupane east
kulupane east kumukaini kubhubhi hongu panoitwa sarudzo dzose hapashaya vanhu vanoda kubatsirwa asi isu hatina kukahadzika nazvo nekuti pataka tichibvunzurudza maobservers edu vatiudzaiwo kuti vachionawo vega vanogutsikana kuti avo vati vanoda kubatsirwa zvechokwadi vanga vane zvikonzero zvakanyatsojeka zvavanga vanoda kuti vabatsirwe nazvo zvakafanana nekuti vazhinji vanga vachida kubatsirwa nhasi vanga vari vanhu vasingatokwanisi kuverenga vazhinji vacho vari vanhu vakura vakwegura vane maziso asinganyatsooni zvakanaka zvekutoi kana maobservers edu achitarisa anga achigutsikana kuti aiwa zvechokwadi mbuya kana sekuru ava vakura zvechokwadi zvekuti kuona kwakuda kuti vatinetsei saka nhasi hatina hedu kumbonzwa vari macomplaints pachirungu kubva kumaobservers achiti havana kunzwisisa mamwe vanhu vanga kupiwa rubatsiro vanhu vese vachida kupiwa rubatsiro nhasi vanhu vanokodza kurupiwa.